Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzeludza nasi chishanu chikumi 8 2018. Bato National Patriotic Front rinodzinga mutungamiri waro va Ambrose Mutiniri avo vanotiwo bato iri rapindwa na pongwe vachiti nyaya yekuda kupinda mubatanidzwa uMDC Alliance ndiyo yariparadza. Mapato ezano PF ne MDCT inotungamirwa na Van Nelson Chamisa onesana panyaya yekujekeswa kwekudindwa kwemagwaro ekuvotera uye kwaanodindirwa. MDC Alliance yoita musangano wayo kumashate Growth Point kumasvingo. Zano PF yoita musangano wayo weCentral Committee muHarare. Studio 7 inotarisa mavotero agara achiita vanhu musarudzo mudunhu remasvingo uye kutarisa zvingabude musarudzo dzegore rino mudunhu iri. Zimbabwe yokweshana neZambia mufainari yekosafa cup nemugovera. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvakabuda muongororo yeAfro Barometer pamusoro pezvingabude musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa mitambo ichange iri kuitwa munyika nekunze. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.